taizvi hedu kuti vanhu vane shungu zvokutaurisira kuna vamwe vakanga varimo vati hazvichafoira zvichadi asi taizvi hedu pasi on the ground kuti vanhu vedu vanga vaine shungu dzokutaurisira izvozvo saka hapana chakatishamisa asi kuti takafadzwa nekuuya kwakaita vanhu nekuparticipata kwavakaita saka zvakatifadza
pane vamaitaura navo muchifamba vaitiwo kudii vanhu ndeapi matambudziko avari kusangana nawo munyika umu
munhu wese blessing munhu wese munyika munomu haasi kufara nemamiri akaita zvinhu munhu wese ari kutsvaga kuti zvino dambudziko iroro rinopera sei because idambudziko riri kukonzerwa nepolitics dzenyika kwete kuti hapana here solution iripo vamugabe ndovaita problem because havasina simba racho rokufunga zvinhu kuti zvogadziriswa sei ivo havasina hwanya nazvo vangoita sashe uyo ari pachigaro asi akwanisi kuziva kuti zviri kufamba sei around him so ndo dambudziko raita munyika muno munhu wese anozviziva manje kuti mukuru uyu wakura ngeachena anozorora whether mahovets whether my the sentiment iri munyika muno ndeyekuti ai mukuru aenda zorora kuitira kuti nyika iwane pokutangira iye zvino paatova neproblem yeleadership ndo dambudziko ratasangana navo
saka kuri kuti vamugabe vatambira chichemo kana kuti kuri kuti vamugabe vatambira chikumbiro chenyu chekuti ngavasiye basa vaende pamunyika ndigere panenge poitwa sei remangwana renyika rinenge rofamba sei
aiwaka handiti kune constitution zvinongotevedza kaconstitution kana mukuru wenyika kana akafa akaretire kana kuti akabviswa nekuda kwemhosva pane gwara rinoteerwa reconstitution ndo rinofanira kuteerwa iroro
muchaenderera mberi here muchiratidzira zvinenge zvichifamba sei
inga takataura kuvanhu nezuro tichiti isusu provincial expression tichaenda kune mamwe maprovinci vana Bulawayo vana Gweru vana Mutare vana Masvingo tichiorganiza vanhu kuti vataridzire izvozvo tozopedzisira nenational expression yatinoti national demonstration